Nega na nguo nanga ni mazimbabwe njia kana nanga nani nini sisi wanu vani kadera fya na wema Afrika wariku washushi kana nini ya xenophobia fya isusu cha chuo kumbira chikuru ndiyo kutizo wazuma maringe ni mtemo ya South Africa wei constitution ya South Africa kaka tarisa inonzi section 37 ya kaka tarisa na chakari ni inonzi state of emergency act ya South Africa inonzi kana kune mirishonga president wa South Africa ano kwanisa kudeclare inonzi state of emergency ndiwazwa tu kumira watu wazima waite asungo tinga wa declare mjimbo za batu kwa ni mirishonga kwete South Africa yese chekipiri chukuda kuti darereji mosha riti mkuru wema purisa aongorewe nyaya zese zakatarwa zese mirishonga zese xenophobia uye kuti darereji mosha rikomekedze director we public prosecution mchuchisi wenyaya wa South Africa kutizo vanonzi vakarowa vanhu ngavamire mumatarezi mosva zvakare tiri kuti dare ritizo speaker we parliament ye South Africa vakomekedzwe kuti kubvira pachaitwa nyaya iyi musi wemvuro svondo rinouya vabude nemutemo within 1 year kubva panenge paitwa declaration iyoyo yekutizo kuitwe mutemo muSouth Africa unonzi anti-xenophobia law kutarisa nenyaya idzi nekuti pari zvino hakuna mutemo wakadaro saka tataona kuti rapo dambudziko roramba richingoitika muSouth Africa
asika vamehlo makuru izvi chisionekwe mudzivebwe kakuti imi mungati mutungamiri weimwe nyika anzi unofanira kuti utonge wakadai uchiisa mitemo yekuti zvino hazvina kugadzikana kuti kana kuti state of emergency
nyaya yekuti munhu asiri wemunyika akwanise kumira pamatare inyaya inobvumidzwa saka tarisa bumbiro remutemo reSouth Africa anoti constitution iya inoziva kuti pane mamwe manasapurazi muno munyika vakaenda kumatare edzimhosva vachida kuti hurumende yezimbabwe ivabhadhare saka pane yatinoti president yakatosetwa kare matare edzimhosva emusouth africa kuenda kwatikaita kumatare takaenda pamwe chete nezimbabwe exiles forum inova chikwata chemusouth africa